Vanotengesera mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa enyika. Zvazopedzisira zvaita kuti mapurisa aya akandire vanorarama nekutengesa ava hutsi hunokachidza. Mumwe wevanorarama nekutengesa ava, Muzvare Lynette Sonzi, avo vakazvitakura, vati vamhanyisana nemapurisa akavabvarura hembe yavo, vakasara vari musvo. Muzvare Sonzi, vati vatozobatsirwawo nevamwe nechokupfeka.
Mapurisa auya ndakaronga zvinhu zvangu apa ndibva vatosiya zvinhu zvee ndibva vandimhanyisa kunondibatira ndofunga distance yetiye 200 meters ndibva vatondibharura hembe kumusana apa ndiri munhu akazvitakura kana kumhanya kwacho nasingagoni asi vasiya vanhu vese vechirume vanga vakandikomberedza vamhanyisa inini chete.
Mumwe wevanotengesera mumigwagwa ava vatonga ikwirihwiri vaudza Studio 7 kuti mapurisa aya ashandisa chisimba chakanyanya zvazopedzisira zvaita kuti vavadzosere pavanga vachivarova.
Chanyaya zvondinetsa panyaya yekuti vamhanyisa mavhenda akabata one vhenda munhu wechikadzi amhanyisa kudaro so vamwe vavo vada kuprotekta kuti asiye munhu wechikadzi chokuti vabati vabvungisira vanhu vava kumhanya kundotora matiegasi avo tanga kupotsera vanhu matiegasi avo kwadza apa pane vana vadiki apa pa pane vanhu vanga vakazvitakura nhumbu vatanga kubvara vanhu hembe vakuda kuti vachiita mhirizhonga pana pane nyaya yemavhenda.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti vasanetsana nekanzuro yavo. Asi mumwe vanotengesera mumigwagwa, Muzvare Tapi Wakawadza, vati kumhanyiswa nekurohwa kunoitwa vanotengesera mumigwagwa nemapurisa enyika hakuzi pamurau sezvo vachiti mitemo inobata mafambisiro ezvinhu mumakanzuru ichifanira kuchengetedzwa nemakanzuru. Muzvare Kawadza vati chavashamisa nhasi ndechekuti mapurisa ezrp aya aita zvaaita pasina mapurisa ekanzuru.
Hazviti kuti polisi inobata wanhu ichibata mavhenda kanzuru isipo kozi mapurisa aya agara akatora zvinhu izvo vari kunogowana zvinhu zvakaita sehembe bhutsu zvinhu zvavanoda magajeti avanoda ese vanogowana saka polisi imbavha.
Asi vachideme vati pane nzira dzavanoshandisa dzakasiyana-siyana kana vachiita urongo hwokubvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa nekanzuro yavo kuti dzitengeserwe.
Mamwe maissues anove operational so kana zvinhu zvava operational zvave paground tatodatanga tatombonzwisisa kuti chii changa chiitika nokuti kushoropodza kunoona kushoropodza asi usingazivi kuti operation yange yakamira sei mune musingazivi kuti vekadzi vacharanga vari kupi so zvinhu zvinenge zviri operational tinombosiya zviri kuoperations kuti vange vachiita basa ravo kuti vanenge vakapuwa mukana wekuita basa ravo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa amai Cheri Ticharamba vati titaure nemutevedzeri wavo vaPaul Nyati avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Zvichakadai mumwe wevanotengesera mumigwagwa uyo aramba kudomwa nezita ati chiri kumurwadza ndechekuti munyika hamuna mabasa asi hurumende iri kuswera ichivashungurudza ivo vari kuedza kuraramisa mhuri dzavo.
Anoti hanzi Zimbabwe is open for business and it ari kuvhara every opportunity yekuti vanhu vashishandire one two kuinvesta akanoudza mastudents kuti muda kutsvagirwa mabasa nani create your own jobs so people have created their own jobs kabai kutengesa nekuita sei but iye ari kuya achizvivhara saka anoda kuti vanhu vararame sei haasi kumboopena maindastry haasi kuita sei akati investors are waiting after elections you're going to see investors are coming rolling their way saka torarama sei.
Nekune rumwe rutivi hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vanoti pakati pedhorobha panofanira kugara pakachena kuitira kuti zvirwere zvakaita sekorera iyo yakauraya vanhu vakawanda zvisarambe zvichipararira kana kutapuriranwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.